zvakaitikandizve kuti honorable Linet Kareni naHonorable Amos Chibaya naHonorable Tabitha Khumalo vakarohwa nemapurisa nemasoja muparliamendi mushure mekunge vapiwa mhosva yekuti havana kusimuka pakapinda mukuru wenyika. Ivo ikodzero yavo sekuti muparliamendi pachezvapo hapana munhu anonzi akakosha kudarika mumwe. Vese vanenge varimo vanenge vakangofanana nekuti vese vanenge vari vamiririri uye dziri nhengo dzeparamendi vachifanira kunge varimo. Saka ivo nekuramba kwavakanga vaita kusimuka, mapurisa akabva anzi navamudhende vasimuke vaburike panze. Vaona vachive vaisateerera kuburiswa kwavaitwa panze, vakabva vavarova vakavatsika-tsika, vamwe vacho vachifuguka hembe. Chinova chinhu chinonyadzisa kunge chichiitika kuvanhu vane zvinhanho zvinokuitwa izvozvo. Saka ivo vari kudamuripo unobatsira kuti kunyadziswa kwavakaitwa uku nekurohwa kwavakaitwa uku zvinge zvine kakuripa uye kudzidzisawo kuti kana vanhu vari muparliamendi vanofanira kunge vachikosheswa zvakafanana uye kukudzwa zvakafanana pasina kuti uyu mukuru kudarika uyu.
Vamuri kuendesa kumatare havati vapindura here?
Mapepa takatomaendesa kare kumatare ezimhosva, masamons akatoendeswa vakatopindura kuti vainge vachida kuzodavirira nekumiririra mapurisa iwaya vakanga vazviita. Tamumirira kuti nyaya yacho irambe ichifamba kuenda mberi tizosvika patinonzwika kumatare kutinzwe kuti dare richavapa here mari yavari kukumbira ichoyo kana kuti ichavapa imwe isiriyo yavakanyora yacho. Asi vakatiwo vachange vachimirira kuti vadavire kumadhamaji acho ari kukumbirwa nevamiririri vemuparliamendi.